Panda katanga foundation yangu makata sapa Facebook page ya kan funani sports foundation. Nikuti mukana wukuti njikwanze kubuda kugeto kwa ndaka kugurira. Inyaya kuti ndakazo utambo utambo we cricket. Saka ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndikabatsire sei. Nenyaya kuti mwari wakandipo rombo rakanaka rekuwa na shamwari zhinji. Shamwari zhinji dzinokwanisa kundibatsira. Saka mukufamba kwandaita ndaiona kuti aizve ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai. Ini ndakakura vasina pekugara taiona kazhinji ari mapenzi. But ndakuona kuti vanhu vasiri mapenzi vasina kana hurema vakugara muzinyeda vakugara mumatangwena. So zvinhu zvazvaitipa kushungurudzika pandaitenderera ndichigovera ndaigovera macricket kit ndichigovera zverugby kit pane inonzi tag rugby ndine shamwari dzangu dziri kuengland dzaindiigira matag rugby belt iwayo nesoccer kit saka mukufamba imomo ndo pandakazoona kuti aizve kune vanhu vari kugara ivavo
asi chichapaa kuti muti panguva ino iyi mumboda kuita nyaya dzekubatsira vanechikafu
saka zvazvaitikawo nguva inei yekunge kune inonzi COVID-19 iyi ndaona kuti hazvina kukodzera kuti ndirambe ndichingofunga zvekudonata kit vanhu ivavo vasina pekugara ndakangozviisa mushangu dzavo kuti kana ndirini ndichimborarama nekukumbira vanhu vanopfuura zvino vanopfuura vari kudzigara mumba vanhu ivavo vari kudyei so ipapo ndokupindawo muhombodo mangu ndokuchibata mari ndokuchinotengawo zvekudya zvandaikwanisawo zvishoma izvozvo ndopandakaisawo papeji yangu shamwari dzangu dzakazviona dzakati aiwa tinoda kukubatsira saka nzvimbo idzodzo inzvimbo dzandakanyora mudhayari rangu dzandaitoziva kuti pakati nepakati nepakati
saka makaenda kunzvimbo dzipapo
ndakaenda kuchitungwiza kuchitungwiza vaive vashoma zvavo ndakaenda munzvimbo yemamakoni ndakaendawo nekumareserva kunonzi kwaseke kuchitungwiza ndopo kana muchiziva kumayambaro kune kumwe kwavanogara asi kune vanhu vazhinji vasina pekugara kwandakaona kumbare nekuti kumbare ndine matimu angu andinawo esoka ndokuziva kwanda kwavaita ndakaenda mumbari nemuna mukuvisi umu mune vanhu vanogara muzvimba zvekugadzira nemashanga so ndo mandakasvika ndikataka kukwanisa kuunganidza mari kubva kushamwari dzangu saka lodi yekutanga yamaona pafacebook ndakaunganidza mari ndofunga kumaus ndakaisa because maona mbapa nemahamba hamba yechikafu nehupfu so ndofunga mari inosvika muus yakwanisa kuunganidzwa inosvika kuma 6,000 US so ndosaka maona yanga ichikwanisa kunge tichipa vanhu vakati wandei
ko vanenge vaonawo basa ramuri kuita vachidawo kubatsira vanoita sei
vanenge vachida kundibata vanondibata pafacebook page yangu yakanzi Funani Foundation saka vakaenda ipapo vanoonawo mabasa atiri kuita sezvandakutsanangurirai kuti lodi yekutanga yangove ne 6,000 US chete worth of products but mamwe malodzi azouya kumberi apa haapfuura aakumberi tinongotenda mwari saka ngavandibate pafacebook page yangu pafunani foundation vanongoenda kuinbox yangu vobva vandibata ipapo
ko ndaapi mashoko amurudawo kusiyira veruzhinji vakateerera hurukuro yedu ndaapi mashoko amurudawo kusiyira kuruzhinji vafunani
meseji yangu yandiroda kupa kune veruzhinji ndeyekuti tine nguva yakazhinji tichingotarisira kuti gavhumendi ngaitiitire zvinhu but ndinoona sekunge tose takazvipa musenzeketo wekuti tibatsirane nyika yedu inoita nyika yakanaka saka ndinongokumbira kuti kana pane anokwanisa kana ungotarisa kuti panekitidho pangu vari kudya vachiguta here kana une extra meal endesa plate 1 iyoyo nepafrendi kana uchikwanisawo kubatsirawo munharaunda yako nezviri zvitatu kubatsira ndo time yekuti zimbabwe tofanira kubatana hongu gavhumendi ine bandiko rayo ranofanira kuita nhasi ngatisataura neizvozvo mumwe nemumwe imbozviona dai makaona mapicha ari pafacebook page yangu moona kuti kune vamwe vari kuda kutotandadza nechikafu vazhinji muri kumhanya kupfeka mamask muri kumhanya kutsvaga masanitizer muri kugara mudzimba muchihwanda kufa necovid asi panguva yekare iyoyo pane vari kufa nenzara saka ngatibatsiranei sevanhu vamwe chete mazimbabwe ndatenda.